Maamiriro akaita vhota ndeekuratidza izvokuti Congress ichabvisa Congress Woman Green kubva pachigaro pacommittee yeeducation and labour.
Zvakonzerwa nei izvi?
Izvi zvakonzerwa nemashoko akataurwa naMai Green, Congress Woman Green, vachiparidzira makuhwa anenge achitiwo zvimwe zviitiko zvakamboitika muno muAmerica, matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisaiwo crashing yemaaeroplanes into the World Trade Center, a shooting of school children. Mai Green vaibuda ivo vachiti hazvina kuitika manyepo ehurumende. Saka izvi zvinova ndiro zvaita kuti Congress kunyanya kumademocrats nemamwe marepublicans ati izvo Congress Woman Green havakodzeri kuti vange vari pachigero chigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anokwanisa kutaura zvaanoda?
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwe kunge uchitaura mashoko iyo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Haziratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awa ndeekuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai izvi zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti Congress Woman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation, iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muHouse of Representatives?
Not nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa Congress Woman Green mudare remarepresentatives. Vanhu vanokwanisa kupisa Congress Woman mudare remarepresentatives ipati yavo, the Republican Party, kana zvichiindirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavashevedza vachiti hatisi kugutsikana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa Congress Woman muHouse of Representatives.